Hurumende yeAmerica kuburikidza neumwe mutungamiri wenyika iyi yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR yapa Zimbabwe mari inoita mamiriyoni makumi matatu emadhora pamwe nemotokari makumi maviri neimwe chete dzichashandiswa mukuita zvirongwa izvi. Zvirongwa izvi zvichaitwa mumatunhu ose munyika kwemakore mashanu nemasangano anoti International Training and Education Center for Health kana kuti ITEC pamwe nesangano reZimbabwe Association of Church Related Hospitals kana kuti ZACH vachipiwa unyanzvi hwokuita izvi neCenter for Disease Control and Prevention kana kuti CDC iri pasi pehurumende yeAmerica. Vachitaura nhasi pakuparurwa kwezvirongwa izvi mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Bruce Wharton vati America yakazvipira kuramba ichishanda pamwe chete nehurumende yeZimbabwe kusvikira pasisina munhu ave kubatwa nechirwere cheshura matongo munyika. VaWharton vati zvirongwa zvaparurwa nhasi zvakanangana nekuwanisa hutano kunzvimbo dzose dzinonetsa kusvika munyika yose. Zvichitevera kupiwa kwakaita Zimbabwe mari inoita mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu emadhora nehurumende yeAmerica gore rino ichashandiswa mukurwisana nechirwere cheshura matongo, vaWharton vati hurumende yavo iri pakati penhaurirano nehurumende yemuno kuti Zimbabwe ipiwe imwe mari yakadai zvakare ichazoshandiswa gore rinouya.
I'm very pleased to announce that the U.S. Office of the Global AIDS Coordinator recently approved an additional $2.3 million for Zimbabwe in response to an emergency request for another 2.5 million HIV rapid test kits. This was an urgent need and one that I'm very proud that we were able to respond to and will effectively fill the gap in rapid test kits for Zimbabwe for all of 2014.
Vachitaurawo pachiitiko ichi principal investigator veITEC uye vari sachigaro webazi reglobal health pauniversity of Washington muAmerica muzvinafundo King Holmes vati nyanzvi dziri kushanda zvakasimba zvikuru muAmerica kuti pawanikwe mushonga unorapa chirwere cheshura matongo.
Subsequent trainees Tom Quinn and Kawango Agate and faculty member John Krieger went on to participate in both of the U.S. trials that documented in clinical trials the effectiveness of male circumcision in reducing the risk of acquisition of HIV by initially in the trial 60%. Later follow-up of these people after the trials ended is suggesting that the actual protection level may be as high as 70%. So imagine if we had a vaccine against HIV now in our hands that was 70% effective in preventing HIV. A single dose vaccine effective for life. We would be jumping in the streets and we would be thrilled.
Zvichakadai, sachigaro weboard research amai Messi Chaka vakurudzira kuti hurumende ibude negwara rakajeka panyaya yekuchechodzwa kwevanhu rume kuitira kuti kupararira kweHIV and AIDS kuite kushoma munyika.
We require a national strategy and strong VMMC policies. Also, clear communication and collaboration are essential for the program. Strong base for commodity supplies and logistics to avoid stockouts. Outreach model is most ideal for getting male circumcision clients and boosting the numbers.
Ataura akamirira gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa uye ari mukuru mukuru anoona nezvechirwere cheshura matongo pamwe netuberculosis mubazi rezveutano vaOwen Mugurungi vati bazi ravo rine urongwa hwekudzidzisa vakoti kuti vakwanise kuchecheudza vanhu sezvo vachiti basa iri riri kugonekwa nemadhokotera mashoma akafundira kuita izvi.
We are pleased to confirm that my ministry in consultation with other stakeholders, specifically the Nurses Council of Zimbabwe and the Health Professions Authority, have recently approved that nurses can be trained to provide surgical voluntary medical male circumcision.
Zvirongwa zvaparurwa nhasi zvichawana vanhu zviuru zvisere vachadzidziswa kubatsira vanhu vari kurarama muhutachiwana vachiitawo zvidzidzo kuburikidza nedande mutande kana kuti e-learning. chirwere cheshura matongo chatemesa vanhu vazhinji musoro pasi rose sezvo pari kushayikwa mushonga wokurapa chirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vachinje hunhu pamwe nekushandisa nzira dzekuzvidzivirira kana vave kuenda pabonde senzira yekuedza kudzikisa kutapuriranwa kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.